Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 15/2023 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gweta riri kumirira nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kubudiriro nezuro rambochengetedzwa nemapurisa mushure mekutyorwa zvakare ruoko nemapurisa. Mapurisa anoti achiri kutsvaga Jason Muvevi uya akauraya vanhu vatatu kuhwedza kunyange hazvo vamwe vari kunyora kuti akasungwa. Ndege yodonha kuNepal ichiuraya vanhu 56 nevana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu riri nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vakudzai kadzere vari kumirira nhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC dzakasungwa kubudiriro nezuro vambochengetedzwa nemapurisa nhasi. Vakadzere avo vakarohwa nemapurisa vachida kuedza kumirira vasungwa ava vasungwa vaine gweta ravo muzvare Ntokozo Dube tachiona vachida kumhangara nezvekurohwa kwavakaitwa vakatyoka ruoko nemapurisa kubudiriro. Panhengo dzeCCC dzakasungwa pane murongi wemabasa mubato iri uye vari miriri wemukoba mudare reparamende vaAmos Chibaya uye miriri webudiriro mudare reparamende vaCosta Machingauta. Musangano uyu waitirwa pamba pava Machingauta. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi tabata rimwe gweta riri kumirira vasungwa ava vachionawo nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde.
Blessing vakadzere vakarohwa nemapurisa nezuro apo vakanga vari muzira vava kutosvika pabudiriro police apo vakanga vadedzwa kunzi vazomiririra vanhu veCCC vakanga vasungwa. Vakadzere igweta rinombomiririra vanhu rinozivikanwa rine chitupa chebasa asi vakarohwa nemapurisa vakatotyoka roko izvozvi vatoiswa plaster paroko iroro. Pazuva ranhasi vakadzere kanga tiinavo kuhara recentral pakuedza kumiririra nekubatsira ivo vanhu veCCC vatiri kutaura vakasungwa nezuro avo asi vakadzere vazovingwa vakatorwa nebudiriro police vakaendwa navo vasungwa vachinzi vane mhosva inonzi criminal nuisance.
Chii chazoitika pavasvika kubudiriro kwacho?
Vasvika kubudiriro vazosiiwa vakanzi vanozoenda kudare redzimhosva nemusi wechina. Saka vareleaswa izvozvi vayakwanisa kuenda kumba. Then tikatarisa veCCC 25 vakasungwa nezuro vanosanganisa mumiririri wemuparamende wekugweru kumukobha vaAmos Chibaya vachadyiwa nemhosva yeSection 37 yeCriminal Law Codification and Reform Act. Iyo inoenderana neinonzi participation in an illegal gathering for the purposes of incite violence.
Vasungwa ava vari kubvuma mhosva here kana kuti vari kuramba?
Vese vari kuramba mhosva, vese vachaenda kudare mangwana. Vari kuti ivo vanga vakaungana executive committee in a private place vachiita musangano wavo zvinotenderwa pamutemo zvisinei nekukumbira mvumo uye hapana anga achiita zvekuinsaita violence.
Saka vanoendeswa riini kudare?
Vanotarisirwa kumira pamberi pedare ramagistrate nemvuro mangwa.
Gweta vachiona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vachitaura vari parunare muHarare. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti Zimbabwe inokwanisa kubudirira muzvirongwa zvayo zvekukwezva vashanyi vekunze ndokunge yagadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika dzavanoti hadzina kumira zvakanaka pari zvino. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogara vachiti vanoda runyararo nesarudzo dzakachena asi vanopikisa vari kuti muromo hauzarirwi nerwizi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muzvinafundo Mugano.
Zimbabwe inokwanisa kuunza mari inosvika 5 billion kuna 2025 kana tikagadzirisa politics dzedu, kana tikaita maelections ari kuuya muna July zvakanaka, pasina kurovana, pasina mhirizhonga, zvikabuda zvakanaka. Nekuti tourism inofamba kubudikidza neinternational perception inobuda kunyika. Tese tinoziva pakabviswa Mugabe muna 2017 pakava ne renewal yema visitors, pakava vanhu vakawanda kubva kunze kwenyika nekuti vakati Zimbabwe yava kutanga patsva, vachiofunga kuti vaMugabe ndavanga vane dambudziko. Asi takazoona kuti politics dzedu dzaipa dzafamba zvisina kunaka. That momentum yanga yasimuka iyoyo yakadzoka kumashure.
Ungapa muenzaniso wekuti sei zvinhu zvakadzokera kumashure?
Mese munoziva kuti musi wa 1 August 2018 vanhu vakarohwa nefuti vakafa. 16 January 2019 zvikadzoka zvikare vanhu vaita demonstration yema prices of fuel, right? Saka izvozvo zvinounza image yakaipa panyika. Saka debate or discussion yetingaita kuti tinokwanisa here inongodzoka pa politics. Saka zviri kwatiri senyika yeZimbabwe, zviri kwatiri semaZimbabweans, vatungamiri vedu vari muoffice vane basa rekuita rakanaka kuti tipinde pamaelections tibude zvakanaka. Awina awina, adyiwa adyiwa, asi zvichiita murunyararo, pasina kubira, pasina kurovana, pasina kuurayana. Zimbabwe ine zvakawanda zvekuratidza attraction areas kuma international visitors. Zimbabwe ine nzvimbo dzakawanda dzemu heritage foundation dzinova dzakanyorwa kuti Zimbabwe ine unyanzvi, yakapiwa unyanzvi naMwari.
Mungapa muenzaniso wenzvimbo idzi?
Victoria Falls, dzingava the Big Five, dzingava even madams, tingati Kariba dams, zvese izvozvo zvinodiwa nevanhu vakawanda kuti vazvione. Asi zvimwe zvacho vanotodongorera vari muZambia nekuti vanonge vasina kukama neZimbabwe. Zvimwe zvacho vanotoona vari kuSouth Africa, vanotokwira ndege vouya kuVictoria Falls, right? Voona Victoria Falls wodzoka uno vari kuSouth Africa, vamwe vanoona vari kuBotswana, right? Saka tiri kutosara mumashure nekuti hatina ukama hwakanaka pachezvedu isusu maZimbabweni, tinonga tichingomara nonga makudo. Izvozvo ndo zvinorambwa nepasi rese.
Panga gadziriswa sei ipapo?
Saka zviri kwatiri kuti tikwanise kusvika $5 billion. Tinozvikwanisa izvozvo, tinazvo zvinokwanisa kuti zviwanike, tinayo, tine nature, we are blessed. But tinofanira kugadzira politics dzedu. Saka tine test yakamirira mberi kwedu. Handifungi kuti vanhu veZimbabwe vane dambudziko rekuti atonga ndiani, asi kupinda kwacho pachigaro ngakutambirwe nevanhu vese, ngakuoneke kuti aiwa vanhu vataura, kwete kutaurirwa nevanonga vari behind the scene vachiita rigging.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vaJason Muvevi vakauraya vanhu vatatu kuwedza nemusi wechishanu havasati vasungwa sezviri kutaurwa nevamwe kusanganisira vatauriri vehurumende pamadandemutande akasiyana-siyana akaita seTwitter neFacebook. vamvevi vaimbova nengo ye matikitiva ye Central Intelligence Department kana kuti CID, Central Investigative Department kana kuti CID. Bepanau reherao derinoti nezuru vakarwisa na zvinotyisa nemapurisa vasati vatiza vachienda makomo. Mukuru wesangano rinomirira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, reZimbabwe Exiles Forum, vaGabriel Shumba, vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi kuti zvirambe zvichinyorera kuti zviwane mamwe magwaro ekugara muSouth Africa zviri pamutemo. Hurumende yeSouth Africa yakazivisa kuti musi wa30 Chikumi vose vanenge vasina mapepa ekugara matsva zviri pamutemo vachadzingwa sezvo magwaro eZimbabwe Exemption Permits asvika kumagumo. Zvizvarwa zveZimbabwe zviuruzana nemakumi masere kana kuti 180,000 ndizvo zvine magwaro aya, asi South Africa inoti vashoma vavo ndivo vakanyorera kuti vapiwe mamwe magwaro ekugara zviri pamutemo panopera mwedzi waChikumi. Hurumende yeZimbabwe inotiwo yakagadzirira kubatsira vanoda kudzoka kumusha. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata Vashumba.
Blessing, kana takazvitarira tinongoona kuti chinonyanya kugwadza ndechekuti zvinhu izvi zvinenge zvinongoitiwa seshuro yavamukira mumakumbo. Hazvina udzamu hwepfungwa hwakanyanyoisiwa zvisati zvaitiwa. Saka uko zvino dambudziko ratiri kushangana naro nderekuti 30 Juni ichisvika pari kuZEP inenge yapera, kune vana vakawanda vanenge vasingazivi kuti kumira kwemapepa avabereki vavo kuchavakanganisawo sei. Asi vazhinji vanenge vava kutokanganisika
nechikonzero chei?
Nokuti vanenge vari muzvikoro vabereki vachii havachina ugaro muSouth Africa. Saka ndezvimwe zvatiri kuita sesangano rinogwira kodzero dzavanhu kuti tiengage kana kuti tirambe tichitaurirana neHome Affairs zvakarezve neconsulate yokuZimbabwe.
Muri kutaurana kuti kudii apa?
Kuti paite kamwe kakufunga kakasiyana nemafungiro azvazvaitiwawo. Asi zvichakadaro tose tinorangarira zvekuti kune court case dziri kuitiwa dzimwe nana Helen Suzman Foundation nana Zimbabwe Federation. Saka vese ivavo tiri kubatsirana zvakare kungoti tipanane udzamu hwepfungwa nemafambisiro anoitwa court cases acho kana kuti zvakangosiyana-siyana zvino ziringa vanhu vari paZimbabwe Exemption Permit. Saka tinenge tichiita yatinoti collaboration or partnership, hazizvo kuti takangonyarara.
Saka zvakamira sei pari zvino? Muri kukurudzira vanhu kuti vaite sei?
Saka uko zvino mamiriro azvakaita ndiwawo kungoti yakai 30 Juni ichisvika munhu wese ave aapply for atinoti mainstream permits. Ma mainstream permits awando wana general work visa section 19, wana critical work visa nemamwe wana accompanying relative. Asi vanhu vazhinji havazivi kuti zvinoitwa sei plus havagoni kuapply for general work visa semuenzaniso vasati vatanga vaita inoi waiver application. Saka ndezvimwe zvatinenge tichingobatsirana navanhu.
Avo vanga vari Gweta uye vari mukuru weZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi matanhatu nevasere vafa nhasi kuPokhara kuNepal mushure mekunge ndege yange ichibva muguta guru renyika iyi reKathmandu yadona. ndege iyi yange ine vanhu makumi manomwe nevaviri kana kuti 72 iyi injodzi ya kaipisisa yechipiri yaitika muNepal kubva muna 1992 apo ndege yekupakistan yepakistan international airlines airbus A300 yakadonha mumakomo ari pedyo neguta guru renyika iyi ndokuuraya vanhu zana nemakumi matanhatu nevanomwe. Sangano re World Health Organization rukurudzira China kuti ibude pachena nguva dzose nezvewandu vevanhu vari kubatwa kana kufa nechirwere cheCOVID-19 munyika iyi. Izvi zvinotevera mashoko aburitswa nehurumende yeChina ekuti vanhu zvuru makumi matanhatu kana kuti 60,000 vakafa nechirwere cheCOVID-19 kubva muna zvita. WHO yatiwo kubuda pachena kunobatsira kunzwisisa kuti chirwere ichi chiri kupararira sei. China inoti vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakafa uye vaitadza kufema vainge vari zviuru zvishanu, vamwe makumi mashanu, vamwe zviuru makumi mashanu vanonzi vakafa nekuti vainge vaine chirwere chegomarara. Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Lodwin Rimire avo vakasarudzwa gore rapera kuti vave Mr. Albinism. Makadi mukoma Lodwin, uye mukatanga kutiudza kuti makaberekerwa kupi chaizvo?
Kugumhera kwamutevhi.
Mukoma Lodwin, mukatiudza kuti zvii zvimwe zvamuri kuita kubatsirawo vane usope iko zvino tichitarisa kuti makasarudzwa gore rapera iri kuti muve Mr. Albinism Zimbabwe?
Tida kutsvaga masunscreen lotion, mafuta aya anodzivirira zuva, nekuti izvozvi matemperatures ari kuita achikwira nekuda kweiyo global warming. Temperatures ari kuita achikwira and masunscreen lotion ndiwo mafuta iwayo anodzivirira zuva, anodiwa ende akakosha. Izvozvi tine vatakaluza vakawanda, hama dzinotondirwadza mumwoyo ndikazvifunga. Hama dzangu dzakawanda vane albinism vakafa neskin cancer nekuda kwekuti exposure kuzuva yanga yadi yakanyanya. Saka ndo zvinhu zvatida kuti tikakwanisa tikwanise kutsvaga masunscreen lotions.
Munenge muchizvifambisa seizvi?
Kana kuri kune maorganization anouya achiuya achidi achitibatsira tichitendera tichitsvaga batsiro masunscreen lotions, so that tinoendesa masunscreen lotions iwayo especially kumamisha kunzvimbo dzisati dzatisimukirei nekuti ikoko zvinonetsa kuti uwane mafuta. Mafuta aya iwaya yezu haana kuchipa, anoti dhurei. Ndine imwe sunscreen lotion yandakabva kutotsvagawo manjimanji.
Yaiita mari?
Yaiita $10. Imari yakawanda zvekuti havasi vese vanokwanisa kudi vanokwanisa kukwanisa kutenga mafuta iwayo. Mamwe acho masunscreen lotion anotodarika $10 iyoyi, mamwe acho anotodhura, mamwe atori kuma $25 zvichingoenderana neganda rako. Asi tinoimba kuti nerubatsiro rwemamwe maorganization uyezve nekuunganidza kwatinge tichiita maresources tinokwanisa kusvika kuvanhu vakaita seivavo. Uyezve ihayo muono watinawo, asi muono wenguva refu.
Ndeupi muono uyu uri kunzi navarimire muono wetwiza?
Tinoda kusvika papoindi yekuti tinge tichikwanisa kugadzira mafuta edu tega muno muZimbabwe, mafuta ekuti hatichamatori kubva kune dzimwe nyika. Saka kana zvakadaro tinenge tichizokwanisa zvekudi kuti atengeswe mafuta iwayo nemutengo wakaderera, nemutengo uri nani tichifananidzwa nemutengo waare waanawo izvozvi, nekuti anenge achibva kunze. ende zvikadaro zvinoitawo kuti vanhu vakawanda vane albinism vakwanise kunge vachiwana mafuta iwayo sematengero avanongoita mafuta asi matengero avanongoitwa mafuta emunhu wese ekuzora saka ndo zvinhu zvezvinhu zvatida kuti tishande nazvo
muungati here muri kuwana rutsigiro rwakakwana kubva kumakambani nevamwe vanhuwo pazvirongwa zvamunoita uye mimwe mitambo yakaita seMr. and Mrs. Albinism
kuti masponsors yes tinawo the life yenet one tinawo masponsors nemamwe standard handistati ndandataziva asi chishuviro chedu ndechekuti masponsors awande chishuviro chedu ndechekuti awedzere so that tinokwanisawo kufambisa shoko iyi so that tinokwanisa kuita zvirongwa nemaprojects akawanda kuti tidzidzise vanhu nekuraise awareness nemaererano nealbinism saka tikaita makambani nemaorganization akawanda anouya achipa sponsorship nerubatsiro ndinoona kuti zvinotisvitsa kure uye tinokwanisa kuita basa redu nemazvo
sei izvozvo zvakakosha
kuitira kuti makore mashomanana ari kuteera Zimbabwe inge iri nzvimbo Zimbabwe inge inyika iri yakasununguka kumunhu wese zvisinei neganda rako zvisinei nechimiro chako zvisinei nerudzi rwako
mukupeta chirongwa chedu mukoma Lodwin kanda iri kupedzisira ndeapi mashoko amungade kuudzawo vamwe vechidiki
ndichinopedzisa ndingangoda kuti ndinokurudzira vanhu vese vane albinism kuti ngatisatenderei zvinotaura vanhu ngatisatenderei nguva dzevanhu kuti dzinyudze upenyu hwedu kana kuti kukanganiswa mararamiro atofanira kunga tichiita nekekuda kwekuti kune vamwe vanhu vari kutaura zvimwe zvinhu apa kuti upenyu hwedu uyezve ndinokurudzirawozve community nevanhu vese vemunharaunda kuti nzwisisai kuti albinism haisi kesi nzwisisai kuti albinism kungosiyana kweruvara kungosiyana kweruvara chete asi tiri vanhu vamwe vatishandei takabatana tishandidzani tichivaka nyika yedu tinhu ramangwana redu ringe rakajeka
manga makateerera kubva kuna mukoma Lodwin Rimire avo vakasarudzwa gore rapera kuti vave Mr. Albinism vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu ichi zvakare svondo rinouya apo tinenge tichitaura nevechidiki nezvavanosangana nazvo muupenyu hwavo iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri
simba rangu
maneru akanaka vatereri ini ndini Tanonoka Wande ichikuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero chinoimba kuti maita zuva rakanaka nhasi. Ngati wei mubvunzo wabva kune umwe mutereri wedu.
Ndada kubvunzawo panyaya dzezvitendero kuti kubatwa kwaita basa kare. Vapostori vechibata basa vakatumwa vese naMwari vanga vakatumwa panguva dzekare kubva kuna BC tichiona kutumwa kwevanhu basa raMwari richibatwa nekutumwa kwevanhu vazvinezvi. Chii sei vechiita sekunge tichierenga shoko raMwari tinoona pane musiyano wakati kurei. Kana tichitarisa kubatwa kwebasa raMwari ticho unoona musiyano wezvatainzwa mabatirwa aitwa basa nemaonero ati tichiitwa zvazvinezvi tinoona musiyano unenge wakati kurei kunyanya panyaya yezviratidzo nezvishamiso zvaiitwa kare uyezve nekumirawo chaiko muzvokwadi yaMwari zvichida kukombeya zvinhu zvese zvinoita kunge zvaita kavhaisi vhesa mbishana kuti siyanei asi shoko rokuti vanhu vanenge vakatumwa tiri tichitoti tinawo sei zvichisiyana.
Kubatsira mukutsanangura mubvunzo uyu tabata Apostle Mazvarira Shema Bugu veWisdom Church of All Nations kuti vatibatsire. Apostle Mabugu, pindurai mutereri wedu.
Maita yenyu mukoma Tanonoka Wande ndanzwa mubvunzo womutereri ndandichi tarisa magwaro ndika sangana ne chikamu chandiitira zvakanaka kupindura mubvunzo womuteereri vakorinde vechipiri chapter 11 kubva pavhesi ya 5 kusvika pavhesi ya 15 Paura anotsanangudza achiti chinonyanya kuitika ndechokuti variko vanoparidza uye vanomiririra Mwari vachishandisa zita raMwari nokuda kwenzara yavaneva nayo saka muzokwanisi kuita nemazvo asi dai Mwari vatibatsira vachiriko vaapostora vakadanwa vezvokwadi
saka apostori mabhuku musiyano mukuru uri papi apa
musiyano mukuru ndiwoyo atinoti preachers of prosperity or gospel of prosperity inyaya yemari nzara ndo yaita kuti tive nemutsauko iwoyo hatichakwanisi kumira pachokwadi naizvozvo mwari vakwanisi kuchishandisa kuita zvishamiso zvaiitwa nguva yakare yemaapostora inguva yangaitsanangurwa neshoko ramwari mwari wokudenga vati wanire nyasha mazuva ano okupedzisira vatibatsire amen
apostori mazvarirashe mataura pamusoro pevafundisi vanonyanya kuita zvemari mumakereke kana kuti gospel of prosperity chakaipa pamusoro pavo chii vafundisi havafanirwi here kutambira mari kana kuti kukumbira mari kubva kuvatendi kuti vakwanise kuita basa ravo
mukoma tanonoka wande izvokwadi kuti mari inodikanwa kuti tikwanise kuita basa ramwari asi tikaikara zvinodzorera vanhu kumashure
chii chiri kuitwa nhasi chakanga chisingaitwi nevapostori vakare
maapostora akare sekuverenga kwataita kubva kuna vakorinde vechipiri chapter 11 vhesi ya 5 kusvika vhesi ya 15 chikuru kuru kuvanorudo nokubatsira vanhu pakuita basa ramwari kwatine tichiti asi tikava nemakaro emari zvinoita kuti vanhu vaore mwoyo kuti raa business raa dambe tasiyanei nenyika dai mwari vatibatsira
tinotenda zvikuru apostori mazvarirashe mabhuku vewisdom church of all nations nemashoko avatipa ndinovimba kuti mutereri wedu agutsikana netsananguro iyi imi vatereri munotiiko kana muine mibvunzo kana zvamunoda kuwedzera pane zvinokurukurwa pachirongwa chino tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140 ndiri kustudio 7 muwashington dc ndini tanonoka wande ndichiti movata zvakanaka vateereri
aiwa tinotenda zvikuru tanonoka wande uye tinodawo kupa kutitenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi gweta riri kumiririra nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzakasungwa kubudiriro nezuro rambochengetedzwa nemapurisa nhasi mushure mekunge rarohwa zvakare nemapurisa rikatyoka ruoko nhengo dzebato reTCC idzi dziri kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana mapurisa anoti achiri kutsvaga Jason Muvevi uyo akauraya vanhu vatatu kuwedza nemusi wechishanu kunyange hazvo vamwe vari kuti pamadandemutande akatosungwa kare tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Praxidis Jeremiah pj munhau dze
isindebele.